bude samfari reguita na ruwa zibude kana usina pawa ulume DJ ichitendere taukule game over na imurova zimale gofa take over bane akazoita take over nekuti wakatondi daro jinotenda Jehova dane mumwe anotondi daro ola maraka zata separa kutara lola marata zatakwa ai wao zatoke pasara pera na kutara waitangi kisa separa kutara
danana nevamwe mushe usapule sagare uchindifundutsira kunge kule unekava nekune mtsupfukure boring cd mambo msapule ndakutoda hombe yatondifure kana kumboronga tumachiusi ndikule ndingatoke kumashure aiwa chimbosiya mepo indifure game over chingorova zvimale kofa take over pane akazoita take over nekuti wakatondidaro ndinotenda Jehova dane mumwe anotondidaro Zatakwa ai wao zatoke pasara pera na kutara maitangu chisa separa kutara lola marata zatakwa ai wao zatoke pasara pera na kutara maitangu chisa separa kutara. Yeah.